tirikufara nenyaya yekuti yatoti kwirei asi yakwira bicha rangati chakatarisira kuti ine maindustry yakafambira kukwira kusvika kuma 70% ndo papingati isu tinenge tasvika pachinhano chekuti tiri kufara nazvo izvezvi tichiri pasi 39% inoreva kuti hatisati tasvika kwatakafanira kusvika.
Zvingava zvikonzero zvei zviri kuita kuti maindastry kana kuti kugadzirwa kwezvinhu maindastry umu kusakwire kusvika pamuri kuda pa70%?
Pane zvinhu zvakawanda zvatiri kutarisa. Makambani edu afamba kwechinguva achisangana nezvakasiyana siyana. Takamboita inonzi hyperinflation, kukwira kwemitengo yezvinhu kwakanyanyisisa. Tikazosvika muna 2009 pachinhano chedollarization. Saka zvinhu zvese izvi makambani haana kunyatsosimba kuti ashande nenzira. Saka takatarisira kuti takafanira kuita mitemo inobatsira makambani, ichitarisa kuti makambani aya afamba akasangana nezvinhu zvakawanda-wanda zvakaita sana dollarization kana hyperinflation, ari kuda kubatsirwa. They are very weak.
Saka zvii zvamuri kuita imi kuedza kugadzirisa iro dambudziko irori rekuti muwandire makambani rubatsiro?
Mitemo ndiyo yakakosha. Mitemo, makambani anoshanda pasi pemitemo yenyika. Saka tinotaura, tiri kutaura seCZI, tiri kutaura neministry yedu, Ministry of Industry, tiri kutaura neMinistry of Finance, tiri kutaura neMinistry of Agriculture, kuti ngatiitei mitemo inoita kuti mashandiro emakambani aendere mberi nenzira. Nekuti zvakawanda zvinhu zvinoita kuti makambani asashande pamitemo ipapo.
Ndeipi mitemo yamuri kutarisa apa vaboi?
Kune mitemo yemapemits. Kana makambani achida kuimpota zvinhu, kunodiwa mapemits akawanda-wanda.